manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri muti wechina mbudzi 14/2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chendinotanga kufara nacho ndechekuti vasiyanisa nezvavakanga vakaita gore rino. Gore rino iri vakanga vakanangana nekutora mari kuwana vachishandisa mateksi. Iye zvino izvi waita zvavanga vakafanira kuita kutanga kwegore rino. Kuti bajeti ravo rinofanira kunangana nekuti mabhizinisi afambe zvakanaka vanhu vawane ma
gurukotaro zvemari vamutsuli Ncube vanotura muparamende bajeti regore rinouya rinoita mabhiriyoni makumi mashanu nesere emadhora emaRTGS
hatina chatakaita tinenge takatodzokera sure nokuti hutsinye hwavapo kutambura kwavapo kusungana kwavapo kwapetwa kakawanda zvikuru
makore maviri akwana nhasi mushure mekunge mauto apindira munyadzo zvematongerwo enyika achivimbisa kuti aida kubvisa matsotsi akanga akakomberedza vaimbo vemutungamiri wenyika varobert mugabe chikwata chemawarriors chosangana nebotswana mangwana makwikwi e2023 africa cup of nations Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezvemari vamutuli Ncube vatura muparamende bajeti regore rinouya runoita mabhiriyoni makumi mashanu nesere emadhora emaRTGS. Bazi rezveutano richipiwa mabhiriyoni matanhatu nemazana mashanu ezviuru zvemadhora. Bazi rezvekurima rapiwa mari inoita bhiriyoni rimwe chete rine mamiriyoni mazana mapfumbamwe emadhora kuchitiwo bazi rezvedzidzo yepasi richipiwa madhora mabhiriyoni masere ane mazana mashanu emamiriyoni. Mubhajeti ravo muzvinafundo Ncube vaziisawo kuti mari inotambirwa nemushandi inenge ichizobatirwa mutero yakwidzwa kubva pamadhora mazana manomwe kuenda pamadhora zviuru zviviri danho rinonzi nevamwe richaitawo kuti vashandi vange vaine cheuviri imwe nyanzvi mune zveupfumi uye vakambotungamira sangano reZimbabwe National Chamber of Commerce Valakson Zembe vanoti vanofara nebhajeti regore rinouya iri raparurwa nhasi sezvo rakanangana nekuendesa mari kuvanhu nekumabhizimusi. Vazembe vanoti bhajeti regore rino ranga rakanangana nekutora mari kubva kuvanhu izvo zviri kuita kuti veruzhinji pamwe nevemabhizimusi vatambure. Hurumende yakambenge ichitarisira kushandisa mari inoita madhora mabhiriyoni makumi maviri nesere mugore rinouya. Asi gurukota rezvemari rakazozivisa kuti vakanga vakwidza mari iyi nekuda kwekushaya simba kuri kuita mari yemunyika. Ngatinzwe hurukuro yataita navazembe pamusoro pebhajeti iri.
Chekutanga ndechekuti vamutiri Ncube mukutanga kwavo kuparura bhajeti ravo vanopangidza ivo kuti vari kuziva mamiriro akaita zviro kuti zviro hazvina kumira zvakanaka pari zvinoizvi nyaya dzezveupfumi nyaya dzemabasa nyaya dzeutano nemamiriro enyika munyika yedu yeZimbabwe pabhajeti ravo ravaita iri vari kuwedza kuti vangaite kuti zviro zvive nani here chendinotanga kufara nacho ndechekuti vasiyanisa nezvavakanga vakaita gore rino iri vakanga vakanangana nekutora mari kuwana vachishandisa mateksi iye zvino izvi waita zvavanga vakafanira kuita kutanga kwegore rino kuti bhajeti ravo rinofanira kunangana nekuti mabhizinisi angaitwe sei kuti mabhizinisi afambe zvakanaka, vanhu vawane mabasa, nekuti vanhu vaone kurarama utano hwakanaka neupenyu hwakanaka. Saka ndo chekutanga chetinofara nacho chekuti vachinja zvichireva kuti vateerera kutaura kwatakaita kuti kuti zvinhu zvifambe zvakanaka, itai kuti mabhizinisi afambe zvakanaka, itai kuti vanhu vave nemari, itai kuti bhajeti renyu rinangane nekudzikisa mari dzinodikanwa nehurumende mukufambisa hurumende, nekuti hurumende yedu yakakurisisa.
Ko, zvamunopokanawo nazvo mubhajeti iri?
Tisina kunyanya kufara nacho zvikurusa pabhajeti ravo here, ndechekuti vangotaura kuti pachatorwa zvinhano zvekuti makambani ehurumende aoneke kuti aongororwe nekuitwa restructure kana kuti reform yavari kutaura iyi, kuchinjirudza mafambiro avo nekuti anofambiswa sei. Zviri zviro zvanga zviri kungotaurwa, asi hapana zvinangwa zvavanyasa kujekesa kuti zvichaitwa sei, nekuti tiri kungoona makambani aya akangoita zvaakaita achingotora mari dzakawanda kubva kuhurumende zvichiwa mutoro uripo unoita kuti vanhu varemerwe nenyaya dzematax. Ndo zvaita kuti vasakwanise zvakare kuti vadzikise matax akawanda.
Kupa mari dzava pakumapazi ehurumende, munoti
kune mapazi ehurumende anokoshesesa nyaya dzezveupfumi. Yekutanga ndeyekuhealth, nemamiriro akaita nyaya dzezveutano pari zvinezvi, tichiona madhokotara, vashandi vemuhealth havana mari. Tikaenda muzvipatara zviro zvese zvaparara, munhu unototsvaga mishonga yako. Ndo changa chichikoshesesa zvikuru zvekuti ingadai vapa mari yakawanda kunyaya dzezveutano pamari yavapa ivo. Mari yavapa kuutano hainyasi kukwanisa kuti nyaya dzezveutano zvigadzirisike munyika yeZimbabwe. Chechipiri, mari yavapa kuindustry inokosha, iri iyoyo tii kuti ndokunobva mabasa, ndokunobva zviro, kuti zviro zvinyase kufambirira mberi haina kukwana zvakare, yakaderera zvikurusa. Mari yavapa kueducation haina kunyasa kukwana zvakare, ingadai vawedzera pamari dzavapa ipapapo kuti maministries ivayaya anyase kumira zvakanaka.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi uye vakambotungamira sangano reZimbabwe National Chamber of Commerce, Valaxon Zembe, vari parunhare muHarare neStudio 7. Nhasi akwana makore maviri mauto azivisa nyika kuti ainge opindira munyaya dzezvematongerwo enyika, achivimbisa kuti aida kubvisa matsotsi aaiti akanga akakomberedza vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Asi makore maviri aya bato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu vanoti hapana chatichashanduka munyaya dzezvematongerwo enyika, upfumi pamwe nekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu. Mutoro wedu enau Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Nhasi kwakwana makore maviri mauto atora mhepfenyu reZBC achizivisa kuti ainge opindura munyaya dzezvematongerwo enyika kuburikidza navasiusiso mwoyo, avo vakazivisa veruzhinji paterevhizheni kuti vakange vachida kubvisa matsotsi avaiti akanga akakomberedza vaMugabe, izvo zvavanoti zvaiita kuti zvinhu zvisafambe zvakanaka munyika munyaya dzezveupfumi sezvo vaiti uori hwainge hwatekeshera munyika. Makore maviri chiziviso ichi chaitwa nhengo yeZANUPF uye vari mumiriri weHarare South muparamende vatongai Munangagwa vanoti hurumende yavaEmerson Munangagwa iri kushanda zvakasimba kupedza uori munyika, zvavanoti zvaita kuti upfumi hwenyika husimukire.
Panguva yatiri nenew dispensation ndokuva muri kuona mahigh profile individuals vari kubatwa, izvi vamwe vakatovharigwa vachitongwa vachionekwa pachiratidza kuti zvachinja. Panguva ino anenge anwa nemhosva anofanira kubviswa. Old dispensation on anger they would get away with crime, but now zvinhu zvachinja, tada kuti nyika yedu iende forward. Corruption iri kuuraya nyika yedu, saka we must fight corruption sekutaurwa kwemukuru wenyika president.
Asi rimwe gweta remuHarare vakudzaikadzere vanoti hurumende iri kupedzera zvipikiri padehwe retsindi ichirega kusunga vakuru vakuru muhurumende vavanoti vari kuita uori hwakakomba, sezvo chinangwa chakapindira mauto muna mbudzi 2017 chaive chekubvisa vanhu vaiita zveuori. Pari zvino hurumende yava Munangagwa yasunga vaimbova gurukota raiona nezvekushanyirwa kwenyika amai Prisca Mpfumira, ichi zvapomera mhosva dzeuori uye nyaya iyi ichiri matare nekune rumwe rutivi commission inorwisa uori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission inoti iri kuferefeta gurukota rinoshanda riri muhofisi mavamunangagwa vaJoram Gumbo panyaya yekutengwa kwakaitwa ndege dzekambani yeZimbabwe Airways pavaiva gurukota raiona nezvekutakurwa kwezvinhu panguva yeutongi hwavamugabe vaimbova gurukota Vasamewo Undenge vari mujeri mushure mekuwanikwa vaine mhosva yekuita zveuori vamwe vanonzi vari kuferefetwa ndivasevhi yakasukuwere navaJonathan Moyo asi vaviri ava vari kunze kwenyika asi vakadzere vanoti zviri kuitwa nehurumende yavamunangagwa izvi kupedzera matombo kuzvidd idzo njiva dzichauya
Ina ndioni sekuti kusungwa kwa maimvumira na vaJoram Gumbo kunotaridza izvo kuti vamunangagwa vari kurwisa uori chaizvo nekuti mukatarisa munoona kuti munyika yedu yeZimbabwe uori wavane makore akawanda uchiitika saka hatingati uori unotanga nekuguma pana mupfumira naGumbo uori wakawanda wakaitika unototyisa chaizvo ende uye zvevanhu vakaita uoriwo vanotozikanwa asi hapana zviri kuitika saka chatiri kuona ndechekuti mupfumira naGumbo dzinongova hove diki iyo makarwe achingotenderera murwizi saka kusvikira tazoonawo pachibatwa makarwe chaiwo chaiwo ndopa tichazotangawo kutenda kuti zvechokwadi uhori huri kurwiswa asi pari zvino iko zvino isu semagweta hatina chatinoona chatingakwanisa kupembedza pane zvaitika pari zvino
Munyora anoona nezvesarudzo muMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa vaJacob Mafume vanotiwo hapana chachinja munyika kubva zvapinda vamunangagwa muutongi zvikuru sei pamafambisirwo esarudzo munyika idzo MDC inogara ichema-chema kuti dzinobirirwa nezanuPF
takapembedza ngangane inobata mai zvakaitika muna mbudzi mwako wakapera uku kutukana kwembudzi nyaya yesarudzo dzenyika yakaramba yaka zvinyirirwa yakaramba achingori masanga hapana chakachinja vanhu vanochitsidzirwa vanhu vanotengwa nekupuwa chikafu mari dzavo dzanoverengwa zvapachimuhande hwande zvanenge zvapinda nezvinobuda zvinhu zvakasiyana hatina chatakaita tinenge takatodzokera sure nokuti hutsinye hwavapo kutambura kwavapo kusungana kwavapo kwapetwa kakawanda zvikuru nematongero ari kuitwa Zimbabwe pachiripo tiri kungotaura kuti rusununguko ruri mberi hapana chatichabuda
Kunyange hazvo vachamisa vachiti vakabirirwa musarudzo dzegore rapera vamunangagwa vanoti vakahwina zviri pachena sezvakataurwa necommission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission izvo zvakatsinirwa nedare repamusoro-soro munyika reconstitutional court nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vari gweta rinoshanda nesangano rehuman rights watch kuchamhembe kweafrica vadhewa mavhinga vanoti kunyange hazvo hurumende yavamunangagwa yechigaro chema kuti zvirango ndizvo zviri kukanganisa upfumi hwenyika kutyorwa kwekodzero dzevanhu kuri kuramba kuchiitwa nehurumende ndiko kuri kukonzera kuti zimbabwe itadze kudyidzana nedzimwe nyika munyaya dzezveupfumi vamavhinga vanoti upfumi hwenyika hucharamba huchiwira pasi kana hurumende ikaramba ichiita chandagwinyira
chakakosha chinoita kuti zveupfumi zvezimbabwe zvibudirire kuva nerunyararo kuyanana nekugara zvakanaka kwevanhu mukati mezimbabwe ndo zvinounza vaya vane mari vachiona kuti aiwa iko zvino vanhu vezimbabwe vagere zvakanaka ndo zvinofanira kunge zviri chekutanga chinofanira kuitwa ndokusaka isu vekodzero tichikurudzira vamunangagwa nehurumende yavo kuti varemekedze kodzero dzevanhu vezimbabwe dziri mubumbiro remutemo renyika izvozvo zvakakosha ndo zvinovhura nyika kuti ive nezveupfumi zvakanaka
Vatonga emunangagwa vanotiwo kunyange hazvo veruzhinji vari kutarisira kuti zvinhu zvichinje munyika munyaya dzeupfumi kuvandudzwa kwehupfumi kuchatora nguva kwete zuva rimwe chete vachiti zviripo zvinobatika zvaitwa nehurumende yavaEmerson Mnangagwa zvinoratidza kuti kusamira zvakanaka kwehupfumi hwenyika kwave kuzogadzirisika
kutaura kwatikuita izvizvi there's a lot of development kumagetsi kwakawedzerwa magetsi kukariba kuhwange kuri kuwedzerwa magetsi maroads edu infrastructure edu ari kugadzira what zvavari kuita president vari kugadzira nyika ino kuti irarame kuinda mberi zvinoindika mberi kwete zvinongoitika nhasi uno saka zviri long term zvavari kuita
dzimwe nyanzvi munyadze zveupfumi dzinoti upfumi hwenyika huchasimukira chete kana hurumende ikasimbaradza nyaya dzekurima kumutsiridzwa kwemaindastiri pamwe nekutengesera nedzimwe nyika uye kuona kuti uori hwaparadzwa zvachose mumapazi ose ehurumende nekune rumwe rutivi dzimwe nyanzvi munyadze zvematongerwo enyika dzinotiwo zvinhu zvinogona kumira zvakanaka chete kana vamunangagwa vakaita nhaurirano navachamisa avo vakavhoterwa nevanhu vakawanda musarudzo yemutungamiriri wenyika ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.
Vateereri musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Budget raturwa mudare reparamende negurukota rezvemari muzvinafundo mutuli Ncube riri kuratidza zvekare maonero akasiyana panyaya yekuti nyika yotora gwara ripi chaizvo panyaya yezveupfumi. Vebato rezano PF vanoti budget raturwa navaNcube rakanaka chose asi vebato reMDC vachiti kwanga kuri kupedza nguva kuteya nzou neriva. Mukosiya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata miriri wemakonde muparamende vari nhengo yezano PF vakaenda nesiparadza uye nhengo yeparamende vari sachigaro veMDC Muzvare Tawita Kumalo. Blessing atanga nekubvunza Muzvare Kumalo kuti sei vasina kuenda kudare nhasi.
Isu sebato reMDC nhasi takonewa kuti tiende kuparamendi nemhaka yekuti tina vatevedzeri vedu vanobva kumash east mayouth ekunational kedu vakaita tsaona yemotikari tese toziva kuti nyika yedu mazuvano njodzi dzemugwagwa dzawandisa saka tatamirira kuti kuitwe mapostmortem saka kwangu kusina madhokota akazowanika dhokota saka tikazoudzwa nehama kuti no vakazovhenekwa saka vakutovigwa nhasi vanga vari 2 saka tatamhanya kuti tinovaviga ikoko endi uye tabataudza speaker weparliament nenhau iyoyo kuti ndopatapinda ipapo.
Touya kwamuri honorable Paradza manga muri mudare reparliament maona sei zvaturwa navamutulinwi
budget isu sebato riri kutonga tichaona budget yavamutuli yakanaka zvikuru nokuti iku yapa mari kuvarimi kuagriculture ministry agriculture yapa mari kueducation zvanyanya kutifadza ndezvekuti iye zvinezvi vana vechisikana vaya vaakupiwa anonzi muchirungu masanitary wear pachena kubva grade 4 kusvika form 6 saka izvozvo zvatifadza ende vazobva vataura futi kuti masanitary wear aya vachange vachimauwinza kubva kunze kwenyika anenge achipinda asina mubhadhari waanoita inonzi muchirungu duty free saka izvozvo zvatifadza tozoenda kune ini kwangu kwandifadza ndekwe maembassies edu ari kunze kwenyika vamutuli vavapa mari inosvika kuma 270 million 280 million yekuti vagadzirise dzimba dziriko kwatinoti maembassies edu kuti dzinake dzionekwewo zvakanaka ikoko kuitira kuti kana tichitaurawo nevamwe vanenge vachiuya ikoko zvinge zvakashambidzika nokuti iye zvinezvi dzanga dzaparara. Ndochidzokera kunyaya dzedzidzo vapa futi mari yakanaka kubato redzidzo dzepamusoro kuitira kuti ministry yehigh and tertiary education neinnovation iise mari kune anonzi mainnovation hub.
Honorable Kumalo, munofunga kuti zviri kutaurwa izvi zvinozadzikiswa here?
Isusu muno muZimbabwe taneta nekunzwa nezviri kutaurwa izvi. Eta zvodai, tichadai, tichadai, tomirira, tomirira, toona wanika hakuna chinhu. Ngatidzokere kumashure apa. Takaudzwa kuti kuchakreta majobs 3 million. Vakapinda vana vaparadza vakatonga nanhasi hakuna 3 million kwakazouya mavenda. Shuwa redu we, mungamhanye muchitiudza kuti mafara kuti maembasi mazodini. Duty free mapedzi. Duty free mapedzi A. Pa social contract yatakasaina seZimbabwe trade unions, government and employers. Yatakabvumirana tese tikasaina, takati isusu tinofanira kucreate mabasa muno muZimbabwe. Donje rorimo akuno, rairima muno. Kune makampani ari kukonewa kuti ashande because havana mari. Heyo takudzwa kuti duty free. Saka makunotenga masanitari iwe kune dzimwe nyika isu titiri madonje kuno. Saka tiri kuti vedu we taneta nekuti ticha takuda kudya tahwa nezhara. Kwakaita kadhetiship manje manje matechari muno zvichinzi vana vanotambura vaya vachapuwa vachatora mari iyo vobhadha kwamafizi. Ndakapedza nguva ndiri muparamendi apa ndichihukura kuti vana vakudzingwa. Vana vakuda kunonyora maexams vane zvikwerete zvikanzi hazvigoni kuti munyore motodhifeya kusvika mabhadhara zvikwerete asi kwangu nekadhetiship. Motarisa kadhetiship yacho vakawana kadhetiship ndo vanhu vana vasingatamburi. Saka tiri kuti vedu we tichaguma rini tichinyeserana. Izvozvo vabudisa mari kwabuda mari. Hei mari musacheme yabuda hakuchina kana sendi yazara kublack market. Kumabhengi hakuna kana sendi pasi black market ine mari itsva. Tingaite nyika yakadaro here
vaparadzi?
Yenyaya yekuti kune mari dziri kubuda mubhengi ndazitaura ini nhasi muparlament. Tatoita chisungo muparlament chekuti toda kuti reserve bank iongorore nemapurisa kuti mari iyi yakabuda sei ichienda mustreet nekuti ndo zvinokanganisa yatingati muchirungu financial sector banking sector yedu confidence kuvanhu inorasika nenyaya iyoyo. Saka kune statement yatobuda kureserve bank ichiti mari yaonekwa kunzi yakabva kune rimwe bank rinonzi Ecobank. Saka vanhu vacho ivava vari kutongorwa nemapurisa ende isu muparlamendi hati parlamendi inofanira kuziva kuti chii chakasaka tati vamwangunya vauye kuzoudza parlamendi kuti zvakafamba sei kuti mari iyi ibude inde mustreet vanhu mabhengi achipa vanhu masirivha pane kuti ape vanhu mari chaiyo chaiyo yemapepa.
Avanga vari mumiriri wemakonde mudare reparamende vari nhengo yezanu pf vakaindinesi paradza vashara vari parunare muHarare. Manzwa zvakare kubva kunhengo yeparamende vari sachigaro webato remdc muzvare chawita Kumalo. Vanga vari parunare muhurukuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu westudio 7. Zvino yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona. Chatinokupakurirai musi wechipiri china nechishanu nhasi tanga tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika.
Na mkoma trust kubotana
chabona itinzwi
so maoni wangu rangu nini on my own side I don't think there's a change actually things have gone worse from where they were
same urukudaro
right now tuta sapanga paine inflation in that particular time and up until now inflation never was there the graph ya chuto ngurabe china musura no graph drop down so speculate so kunisa kwa fuel bayi kuri nani now is even worse
saka imi mamune hurongwa here hokuti muchada kudzokera kumusha takatarira makore mavira apfura uye zve munofunga kuti munogona
pakato dzipaya mudara wedu abva pachinzvimbo masoja achiti no maybe ndiangari like a stand block anga ichitongasazvo taida kutoti zvinzvanake please now we go back home and even my friends some of them vakatovhara makambani kuno vatengesa zvinhu vakaenda kumusha only that I said guys you know what you never know what will happen let's wait up until elections then we'll see like that was my suggestion after elections I'll go back home if things are fine takationi hope kuti tinobatsira nesu kuwandudza upfumi hwacho.
Tumbo tarisa
edu kuti maworiors mangwana achange achitamba nemazebras ikoko kuBotswana
chinange zvava kundifarira kana ichitamba nemazebras mupfi waya tambo yaZimbabwe saka ameno kana kana improve saka I got a hope that to you
munesco ipi
my prediction is 2-0 tokutasa vana data sabiri adina nana musona maybe ndo atro mbosi mbona abos ndo vatsaka dzana ndo akato vamini atarobisa nafo
osesta wangu imavelas nakamba uya ari kutamba ari ku UK
akawana combination yakanaka pabosini yake atimu na iyi
smarte magadini
aiwa tiri watombotati yudai nemapiwa mukana kuti chimbo itai kuti musandure zvinhu kwenguva ino imbzi zvamaigadzirisa
chandaigadzirisa ndechekuti kustrika kwanga kuchiita vanhu nokuti zvinezvi vanhu vakati toda kudemonstrata zvinova zvinoitwa kunyika dzese kuti ukaona utongi huri kusopro kuchitsvaga kuti sitraika zvinhu mari kuda kuti hatisiona kubata topina murodi iye zvinezvi vakanhu vakatanga izvozvo zvari kuvingwa nepolisi neami hurumende dai ndirini hurumende vamunangagwa daide vaita come to the nation semutungamiriri monyatotaura kuti pavapa zvinhu takuchimira takadai vachimbonotererawo zvichemo zvevanhu vavo.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu chemaWarriors chanonokerwa nemutambo wacho we2023 Africa Cup of Nations uyo chiri kusangana neBotswana mangwana. Michael Kariati anotipanya iye.
Mofaro uri mukamba yemaWarriors hausanangurike zvekuti vakomana ava vanonokerwa nemutambo wavo wekutanga we2023 Africa Cup of Nations nemaZebras ekuBotswana oyo uri muNational Sports Stadium mangwana. Manager wavo vaWellington Mpandare vanoti mukamba mune manyuku-nyuku zvekuti vatambi ava vane nhomba yekuda kupinda munhandare kunokunda vaine chinangwa chekudzokera zvekare kumafinari eAFCON.
Mukamba hapana zvakaipa zvakazvirimo zvakangotarisirwa nevakomana nezvokuhwina mutambo wedu wechishanu uyu neBotswana. Vari kutarisira kuti vadzokere futi kuAFCON semaitiro avamboita maAFCON apfuura mairi esaya. Saka vakomana vari kuda chaizvoizvo mutambo uyu, vari kuda kuratidza makochi nekuti Joey Antipas inguva yake yokutangawo kuti atambe maAFCON qualifiers. Saka vakomana vari kuda kuratidza ukochi munyowana kuti aiwaka hasina basa kuvakochi akachinja but iwewo uripo.
maWarriors ari kuda kugadzirisa kunyadzisa kwavakaita ma2019 AFCON finals Egypt, uko akadzoka nepoint imwe chete kusanganisira kuzvamburwa 4-0 kwaakaita neDemocratic Republic of Congo. Aive murairidzi wechikwata ichocho Sande Chidzabwa akasiyiswa basa panzvimbo yake ndokuiswa Joey Antipas uyo ari kuziva zviri kudiwa pamutambo neBotswana. Antipas aunganidza vatambi veZimbabwe vese vane mukurumbira kusanganisira Marvelous Nakamba uyo anotambira Aston Villa kuEngland, Captain Knowledge Musona abva kuAnderlecht kuBelgium, Marshall Mnesi weRheims kuFrance pamwe naKama Villiers uyo ari kushura mare kuKaizer Chiefs South Africa. Villiers anoti vachatamba nepese pavanogona napo kuitira kuti vabudirire mumutambo uyu.
Tange tichitamba mutambiro vanenge vakatitarisira uchave uchiita kuti nyika yedu inachipara tichazama nepatinogona kuti tichishanda nesimba.
Mumwe mutambi weMaWarriors Ovid Karuru anoti veruzhinji ngavauye kuNational Sports Stadium kuzofara.
Tese maplayers tinovavimbisa kuti tichakunda mutambo tikwanise kufadzana nesavasapota nokuti kana ivo vasipo hatikwanisi kutamba matambo atinokwanisa kuita, asi kutisapota kwavanotiita ndiko kunotipawo simba rekuti tikwanise kukunda mutambo watichaita sanawo nemukirishana.
Asi maWarriors atarisana nenjodzi yekuti vangangoshandisa mbatya tsaru mumutambo uyu mushure mekunge mbatya dzavo dzakabva kuEngland idzo vari kufarira kushandisa mangwana dzakabatwa nevebazi rezvemitero reZimra. VeZipa vatora svondo rese vachifamba-famba kuti vabuditsirwe mbatya idzi vachiti ivo sezvo dziri dzechikwata chenyika adzifanire kuripiswa mutero wekupinda munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Gurukota rezvemari vamutuli Ncube vanotora muparamende bhajeti regore rinouya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndekusiya mina mutungamiri Nkomo.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.